muzare rumbidzai magurupira womusha werujeko anoti chipatara ichi chinogona kusakwana kubatsira vanhu kana coronavirus ikaparara zvakanyanya.
Chokutanga, kliniki idiki ine mibhedha 10 yatakanzwa kuti yakauya kubva kuministry of health inova isingakwanisi kuzobatsira vanhu kana vanhu vachinge vauya vakawanda. Zvakare chipatara ichi ioutpatient hatizivi kuti vane zvikwanisiro here zvakaita sepekubikira, pokugezera, nachira zvinoita kuti zvibatsire vanhu vanenge vadii vabatwa nechirwere ichi. Zvakazviunzwa kuti chirwere ichi chinokwanisa kuitira kuti vanhu vafe nenguva pfupi pfupi. Parujeko apa hapana mochari, mitumbi yevanhu vanenge vachaika itange ichazoiswa kupi?
Vamwe vevagari vakaita saamai tinotenda Mazuru vanoti danho rekuita chipatara ichi munzvimbo inogara veruzhinji inogona kuita kuti chirwere ichi chitekeshere mudzimba dzevanhu, vamwe varwere vapoya.
Tikatarisa chipatara cherujeko chidiki zvekuti tinotosvika kutiko vachoni vanenge vanatiko vakatiza vachiuya munharaunda matinenge takagara tinenge tiri sefu here? Hatizivi kuti vane masecurity mechanisms akadii ekuti tinge takachengetedzeka sevagari vemurujeko. Saka titori panguva yakaoma tiri kutozwa kuti chirwere ichi chinogona kuzotibatawo.
Asi meya weguta reMasvingo vakoreri Maboke vanoti vakaita danho iri vaita tsvakurudzo uye vapuwa dzidziso nevana chiremba pamwe nenyanzvi dzebazi rezveutano.
Takatora chipatara chedu cherujeko ndochitange tichiona vagwere vese vachange vanesuspect kuti vane coronavirus. Pachibhadhara ichocho chinoaccommodata vanhu 10, chine 10 mabeds. Zvakarezve tine zvino protective clothes dzinozoshandiswa nevana mukoti nana doctor vachirapa mapatients iwavo. Seguta reMasvingo tinomubishoko rokuwedzera kutsvage kana muchiona kuti tichasa mubhedha iripo pane mubhedha 10 yaina kunatsa kukwana kana kuri kuti chigwere chauya zvinosimba munzvimbo yeMasvingo. Uyezve zvatinazvo futi mafacilities atinawo maprotective clothes anoda kuti anzowedzegwei. Vatiri kushanda siku nesikati kuti zvizvo zvigadzirirwe tigare tagadzirira chigwere chisati chasvika munzvimbo yeMasvingo.
Mukuru webasa musangano rinomirira vagari remasuo United Jesuits and Taxpayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva mubvuti vati kanzuri inofanira kuvandudza chipatara ichi kuti chitakure vanhu vakawanda uye kuti paite matanho ekuti achengetedze vanenge vauya nechirwere ichi kuti vasatapurire vanhu mudzimba.
Iko zvino matauriro ayo zviri kuitwa dziso kuti tinokwanisa kungovaaccommodata vanhu 10 panguva imwe chete hatina kukura zvoti tisingakwanisa kukwanisa vanhu vesaro Masvingo considering kuti population yedu iri more than 100,000. Uye zvatingakurudzira zvekanso ndechekuti dei vawanisa mvura nokuti chirwere chatinotaura nezvacho chinoda zveutano. Zvino isu kudhorobha redu rinongogara risina mvura nguva zhinji.
Meya Maboke vari kukurudzira vagari kuti vasatye nekuti vakaisa matanho pamwe chete nenyanzvi dzezveutano ekuchengetedza vanenge vabatwa nechirwere ichi kuti chisatapurirwe mudzimba dzevagari vemurujeko. Dhorobha reMasvingo harisati rave nemunhu akabatwa nechirwere ichi asi vagari vanotyira kuti sezvo riri munzira yemugwagwa unoenda kusouth africa chinogona kupararira nevanofamba. Ndakamirira studio 7 ndiri muMasvingo ndini Godswill Timba.